purayizi yaanaunswa nehurumende iyi hatisi kunyatso kuitambira zvakanyatsonaka nemhaka yekuti purayizi yechibage ichaita kuti varimi vazhinji vasarime chibage kana kuti vasaendese chibage kuGMB vachaprefera kuenda kunotengesa chibage ichi pablack market nemhaka yekuti pablack market vari kukwanisa kutengesa vachishandisa maus dollar izvi zviri kukonzerwa necost of production yanga iri way above that 6900 yavari kuannounsa izvi uye drought yakaitika ichakonzerawo low yield per hectare vazhinji havasvitsi more than 5 tons per hectare nenyaya yepoor germination nedry spell yakaitika muna November naDecember mainputs akauyawo zvekare very late vamwe nanhasa vasati vawana an chaii tikasawana mvura within the next 2 weeks vazhinji chibage chiri kutopururira muzuva zvinoita kuti zviite compromise yield yechibage ichocho uye mari yaachawana kukupedzisira mitengo yamainputs ikasaitwa subsidized nehurumende vakawanda havakwanisi kudzokera mumunda next season
imi sevarimi imari yamungadai mamuchitarisira kuti yaitengwa nayo tani rechibage
kufunga kwangu ndaiti nini dai zvazvabvira vapega in US dollar vakatipawo iri in US dollar and then votiti or equivalent kuitira kuti varimi vawane value for their money because iko zvino tikatarisa fuel chaiyo yava kutenderwa kutengeswa neus dollar konei zvirimwa zvichirambidzwa kupegwawo neus dollar
iyo hurumende painosvika pakubuda nemitengo yakadai vanenge vambogarawo pasi here nemi semastakeholders
isusu hatina kukonsultwa kuti vagozobuda ne6000 iyoyo zvinoita kuti vazhinji varimi vakahadzike kuti vakaiwana sei because tikatarisa tani yefertilizer iko zvino yaakutopfuura way above ingati 6000 inototenga maybe 6 bags chaicho compound saka ukati let's say munhu awana 5 tons per hectare or less then obvanzi 6900 iyoyo ari kuwana almost ma30,000 or just above 30,000 inova isingazokwani kuti munhu adzokere zvekare mumunda
mune matanho amuchaitawo here yekusvitsa nyunyute iyi kuhurumende
tichatrayawo kuti tinegoshiete nehurumende kunyanya ministry of agriculture inotirepresenta isusu varimi tichataurawo zvichemo zvedu tovaratidzawo kuti sei tiri kuti 6000 ishoma